takawina takakunda mufaro uri munyika unotyisa. Gungano raitika nhasi muHarare richinge riri gungano rokuvharisa tsiga musangano nokupiga kukambena rashamisa kuratidza zvanga zvichingoshamisa nyika yose. Zvanga zviriko kumatebeland kubulawayo Bedbridge makazviona zvakaitika kuna nachiredzi masvingo kuna nasakubva kuna nahonde hauna kwese nyika yese yatekeshera neshanduko kuna nanzvimbo kumacentral chaiko kwese kuna namushungipuzu uko kuna namndire vanhu vari kuda rutsigiro rwokuti shanduko ivemo. Isiri kuti kuzimbabwe gamuchirai zvitsva shanduko inobatika yauya. Shanduko pfacha, rugare pfacha, mufaro pfacha, mari pfacha, rusununguko pfacha. Saka munhu wese agamuchire rusununguko asangane nemufaro mukuru. Zviri pachena kuti negungano rataita nhasi tichitarisawo neraita navamunangagwa vakokera vanhu kubva kumareseva vanga vane kadonho wechevanhu isati negungwa vanga vane kachukerani isati negomo. Saka zvinongorakidza zviri pachena kuti tsigiro rwese rwava kumdc alliance. Ndosaka tiri kuti vanhu ngavasaneteka vapinda muballot box, ngavasaneteka neballot paper rakakura kura ne 23 vanhu ngavangonotarisa panumber 2 kungopinda chete ngavazoisa maziso kumwe number 2 vovhotera pamdc alliance papresidential ballot. Kuma MP votarisa pane MDC Alliance, kuna kanzera votarisa pane MDC Alliance. Tapedza basa, tapedzerana nenhamo, tapedzerana nerima, tapedzerana nezuro, tapedzerana nekusvupika, tapedzerana nekuoneswa nhamo, tapedzerana nezvinhu zvakaoma zvakwana. Toenda mberi tovhura dhoo reZimbabwe itsva.
Tanzwa vamunangagwa vachitaura kwavanga vari vachiti ivo vakagadzirirawo sarudzo sekutaura kwamuri kuita, asi vakakundwa vari kutambira. Ko imi toti makundwa musarudzo iyi muchaita sei?
Haisi hatitauri zvokukundwa, vanogona kukundwa saka vanogona kutambira izvozvo nokubvuma kuti vanokundwa nokuti vakatokundwa kare. Kwetoti vakakundwa ngavangobvuma chimbi chimbi kuti ndakakundwa ndakanga tauro murini. Ini chandava kuda nyika ngaiende mberi tigadzirise. Ivo vari kuremerwa varemerwa ngavasvikipawo mukana vakaitawo basa ravo vamunangagwa. Apa havachagoni kuenda kumberi nokuti hakuna chinogona kuchinura madhoo maviri rimwe chete. Vakachinura dhoo rusununguko munyika. Tataa kuenda apa kuda rekusunungura nokuendesa mberi upfumi hwenyika nokuvandidza upfumi nokuunza mufaro nokuunza rugare nokugadzira mabasa nokuunza mari. Ndoo zvatakufanirawo kuita. Totorerawo kwavakasiyira chitanda. Ndoda kutaura kuti ini handigoni kutaura ndogona kutambira kukundwa nekuti ndee ndichinyeba pamberi pamari nekuvanhu nekuti hachigoni kuitika chinhu ichocho muno muzimbabwe tingakundwa nerutsigiro rwuri munyika nezvinoreva vanhu. Takakunda kare zvine mutsindo zveruzhinji. Vanhu vakatonzwa kutaura nindi kana ndikakundwa ndinogona kutambira vanoti ko purezidendi wedu zvii zvaakuita nekuti ini ndongova musoro wechitima. Matiroko echitima akazara kuti mbambamba tiri kuenda mberi tahwina. Isusu tangomirira chete kutambira masimba anobva kuvanhu. Toenda mberi.
Vachamisa, ndezvipi zvamuri kuedza kuda kuita nemi kana muchinge masarudzwa semutungamiri wenyika? Tiri kuona kuti upfumi hwenyika hunamira zvakanaka. Ndezvipi zvamuri kuda kugadzirisa mukasarudzwa nemusomubvuro semutungamiri wenyika?
Takagukuchira urongwa neudobidobi neukaringi ukaringi utapiro hwetumhirikiri kwokuti tangopinda tagadzira nyika isine zvipanera. Tiri kuona kuti injini yakaparara inogadzirwa sei. Tinoigadzira zvakanaka. Chokutanga tine mapfiwa matatu. Yokutanga shanduko transformation. Toda kushandura zvinhu munyika, toda kushandura zvinhu mudzimba, munharaunda, toda kushandura zvinhu kumabasa, toda kushandura zvinhu, toda kushandura zvinhu kumatongerwo nematungamirwo enyika. Tobva kuvatongi toenda kuvatungamiri. Toda kushandura zvinhu mumafambiro anoita nyika. Tobva pahurumende inenge ine muromo mukuru inonyanya kuda kudzasere. Tichienda kuhurumende ine mwoyo mukuru inenge isingadi kudya zvinhu zvevazhinji. Toenda kunogadzira pfiwa rechipiri rinonzi opportunity kana kuti mukana. Munhu wese ngaave nemukana mumabhizinesi, munhu wese ngaave nemukana kumabasa, munhu wese ngaave nemukana munharaunda, munhu wese ngaave nemukana wokuti aite chiroto chake, atevere chiroto chake kusvika pachinobvumira. Pursuing your dream. Izvo zvinoitika chete taisa mukana. Tepedzisira pamapfiwa matatu atinawo achasimudza nyika. Ndeicho kuti mbakuve nebudiriro, prosperity. Toda kuvandudza nyika ishukudzirwe, mbovha yemufaro kuvanhu. Vanhu ngavaite munhiki wokutapirirwa nekunakirwa pavanenge vari pese pese. Toda kuona munhu ari hepi hepi akazara nehappiness kumaruwa, mumadhorobha, munharaunda, mumakereke, unoshanda vanhu mumabasa apa ngave nemufaro sezvinoita dzimwe nyika. Vanhu vaziva kuti kana Friday yasvika ifaraidei munhu ngaafare. Vanhu vaziva kuti kana weekend yasvika inguva yekuzorora vanhu vachidya mari nehama dzavo. Vanhu vaziva kuti kana iri holiday ikisimus kana kuti holiday public holiday vanhu ngavaende kunotapanyura upenyu upenyu hwakanaka hurumende ichifamba mari yakazara munyika mapiwa iwayo tinawo asitozigadzira sei kuti mapiwa aya ange ane chirevo nezvinhu zvishanu chokutanga tovagadzisa nyaya yematungamirirwo enyika kwete matongerwo nekuti vanhu havana mhosva yakapara hakuna anoda kutongwa tida kuita kutungamira vanhu vachitererwa nekuti ndo varidzi hakuna kutungamira kunodarika kutungamirwa neruzhinji ndo chokutanga tobva kuvatongi tienda kuvatungamiri chechipiri tokoshesa nyaya yekuti zvinhu zvehurumende ngazviende kunzvimbo dzose kwete kuti hurumende yakazara muharare maminista akazara muharare mamp akazara muharare development yakazara muharare kumwe kwese hakuna chimwe chinhu toda kuti tibvise dhimoni reharare munyika tiise zvimwe kubruwari tiise zvimwe kumatebeland tiise zvimwe kugweru tiise zvimwe kwamutare kumanikaland tobvisawo mazita ekuti zvakati mirenji zvakati ne toisa mazita anosimudzira nharaunda dzedu nekwatinobva nenzvimbo dzatinogara tichidzivandudza zvinhu tichienda mberi nedevolution ndo kwatavakuenda ikoko tabva ipapo tida kugadzira nyaya yekutungamirira kwenyika tibvise uori nekuti tapedza nyika yedu zvipukuto zvauraya nyika tida kuti nyika idzokere pakuti vanhu vazive rugari zvakare mufaro zvakare kuguta zvakare rusununguko zvakare kumbonyemerera zvakare togadzira zvinhu toshongedza nyika nyika yofamba mberi tiripo pakuchagadzira nekuvandudza mabatirwa enyu tava nemuono umwe chete kuti by 2023 nyika yedu yava chibwe chipedza nyika yedu yava chidadiso chepasi rose jewel of africa vanhu vachiva vachitsvaga mabasa muno vanhu vachiva vachitsvaga mufaro muno chechipiri upfumi hwenyika isei tikutoti aiwa mhepo yenyika inofemwa neupfumi hwenyika imari current reform tounza mari yekune dzimwe nyika dzomboshandiswa kwenguva diki marandi mapula nezvimwe tobvisa bhondi nekuti bhondi inhema iri muhomwe mei takaisa nhema muhomwe takaisa nhema mumabhanga todzorera mumabhanga mutemo wekuti kana munhu aseta mari mubhengi ngaaiwane chimbi chimbi ipapo ipapo asi ngaaiwane yabereka nekuti inenge chishandiswa painenge yakawandiswa ikoko satoda kuti tigadzirisa izvozvo zvinhu zvedu zvifambe ndozvinhu zvatoda kugadzirisa panyaya yeupfumi hwenyika tapedza kudaro tekuvandudza nyaya yekuti topinda mukomesa topinda kana kustadhas kucustoms union kana kuti topinda kurand monetary union togadzirisa upfumi hwedu kuitira zvinhu zvifambe productivity maindastry edu atitumise abve panana 30% asiri kunana 90% mabasa awanike tachinja mubasa akaisi kutaura kwedu gore rino munozoona kuti shiri yabvuta retene mbeva ndeyavakudzweriwa taakuenda mberi neupenyu taakugadzirisa upenyu hwako isu taakutaura kuti munhu wese pakanzi hapana basa ngapanzi hapana munhu maspektora achisumuka kunana bruwa institute dziyatunga nrz tichidzokera pakusumudzwa makambani ese achidzokera pakusumudzwa tichienda mberi neupfumi zvinhu zvichifamba zvakanaka tosumudza tourism tosumudza agriculture tobvisa command agriculture toita smart agriculture fertilizer kumunhu wese kwete nebato asi nokuda kwokuti unokodzera chembere dzedu harawa dzedu todzipa vanokodzera chirikati nenherera tovapa sehurumende nekuti hurumende chirera nherera togadzirisa nyika yofamba mberi
shoko guru rekupedzisira vachamisa kuvana vezimbabwe
shoko guru nderekuti gadzirirai zvitsva gadzirirai kupemberera gadzirirai mufaro shanduko yauya isu toda kuti munhu wese ngaachigadzirira kupemberera nemhemberero asi munhu ngaabude neudzamu tiinde kunovhota takawanda tokurudzirana pahama tokurudzirana pashamwari tokurudzirana paukama hwedu vari kudhiaspora nyorerai vari kumba tsamba vari kudhiaspora tumirai tsamba mbozha vari kudhiaspora whatsapp tumirai musati vakanganwe kumaruzevha tumirai shoko rorusununguko tumirai shoko reshanduko hapana anosara gore rino toda kupedzerana nenhamo toda kupedzerana nerima toda kupedzerana nekutambura toda kupedzerana nekushayikwa kwemari toda kupedzerana nekushayikwa kwemishonga muzvipatara kukwira kwemitengo toda kupedzerana nemarodhi asina kunaka todzokera patara bullet train masupagetros ouya foni dziri tichaka chaka wifi pese pese broadband pese pese kadaro nyika yanaka mande hakudani unozwa muvhuro ngativhure nyika muvhuro ngativhure nzeve muvhuro ngativhure nevhoti panhamba 2 ipapo paballot paper rapuresident ndo panenge pane mukomana amira kubata basa guru munozviziva vashangirai vakabata basa guru samozisi vakasiyira joshua tatarisana nepenani.